Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 17 2016. Makateerera Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tachifanira kutangira pasiti wo Carpark. Kuchinoedza nhasi, nzvimbo inofanira kunge ina vanhu yanga ine mahota kanunzi. Nzvimbo inofanira kunge ine vanhu yanga ina mapurisa. Kwete maviri, but tingangoti masi.
Kuratidzira kwange kwanzi kuchaitwa nhasi nemasangano akazvimirira akasiyana-siyana pamusoro pebumbiro remitemo mubulawayo kunotadza kubudirira sezvo mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga akazara dhorobha rose. Kanzuru yeguta remutare yoronga kuputsa zvitangwena zvemhuri dzinosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu idzo dzakazvigarisa panzvimbo yekanzuru iri mumusha weDevonshire pedyo nesakubva uye muchikanga. Nyanzvi dzozeya nezvekuratidzira kwakarongwa munyika mangwana nemasangano akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuratidzira kwange kwanzi kuchaitwa nhasi nemasangano akazvimirira akasiyana-siyana pamusoro pebumbiro remitemo mubulawayo kwatadza kubudirira sezvo mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga akazara mudhorobha rose. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kuratidzira uku uko kwange kwakarongwa kuti kuchatanga nhasi mubulawayo kwozoitikawo mune mamwe maguta munyika mangwana. Kwakarongwa nemasangano anosanganisira Bulawayo Youth Rise, Tajamuka, Zimbabwe Liberation Peace Forum nemamwe. Asi kuratidzira uku hakuna kuzobudirira sezvo mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga akazara muguta reBulawayo. Pasiti Walker Park, apo pange pakanzi ndipo panotangira kuratidzira uku, pange pane marori matatu kusanganisira mawater cannon maviri nedzimwewo motikari diki. Nemusi wechipiri mapurisa emuBulawayo aive anyora tsamba kumasangano aya achiazivisa kuti aisafanirwa kuenderera mberi nekuratidzira kwavaida kuita sezvo vaive vasina kuzivisa mapurisa nezvekuda kuratidzira kwavo munguva inotarisirwa. Asi muzvari Linda Masarira vaive vataurira Studio 7 nezuro kuti vaizoenderera mberi nekuratidzira uku nekuti vaive vazivisa mapurisa sezvinodiwa pamutemo.
Mapurisa haana kodzero pabumbiro remutemo kurambidza kana kuvhumidza vanhu vanenge vachida kumiririra kodzero dzavo mukati menyika yeZimbabwe. Pabumbiro remutemo zvinonzi vanhu vanenge vachida kuenda kunoratidzira vanoudza mapurisa pachirungu notification kuti musi wakati tichave tine chirongwa chakadai chekuratidzira. Izvozvo ndo zvatakaita muno munzvimbo yeBulawayo kuti musi wa 17 vagari veBulawayo vachange vachiratidzira kuti tikuda kubumbiro remutemo rishande, hatichada kushanda tiri kunze kwebumbiro remutemo. Musi wa 18 vachinobuda zvakare vagari veBulawayo vachinotaura kuti taneta neuori, hatisi kuda mabond notes. Sasa izvozvo isu takavapa notification iyoyo isusu tukuenderera mberi nema demonstrations iwaya nekuti ikodzero dzedu sevagari vemuno muZimbabwe.
Mumwe weavo vange vakaronga nezvekuratidzira kwanhasi muzvare Abigail Mpambi ve This Constitution Our Constitution Campaign vabvuma kuti kuvepo kwemapurisa akawanda mudhorobha kwavatadzisa kuenderera mberi neurongwa hwekuratidzira sezvo vatya kuti vanhu vaizogona kurohwa kana kukuvadzwa nemapurisa.
Tachifanira kutangira pasitiwo Carpark. Kuchinoedza nhasi, nzvimbo inofanira kunge ina vanhu yanga ine mahota kanunzi. Nzvimbo inofanira kunge ine vanhu yanga ina mapurisa. Kwete maviri, but tingangoti masi. Neyandingati experience yatinoziva yemapurisa emuZimbabwe inosangaritira brutality inozikamwa chero nani nani ari paground. Vanhu vachiona izvozvo vamwe vatoti vhunduke, vamwe vafunga kudai yavaho ndoyotanga, vamwe vafungawo zvavafunga. Saka in the interest yesafety yavanhu vanoti kunzara ukustiresu, ukuma bengi kiusu. Kutichiti wanu indai chete muno kuwazwa, shunama reference. Tauna kutatuna kufandira. Asi, jisi ngareve kuti, ndo kupera kwe project ya kakura sebumbiro rumtema.
Bemasangano aya, wanonzi wange wachitawo kupawa gari, mabuku ebumbiro remitemo. Masangano aya, anoti ari kuratidzira zvakare mangwana, achiramba kutambira mabond note, anonzi nehurumende achaparurwa mwedzi uno. Mumwe mugari wemubulawayo, uyo angozvidoma nezita rekuti Kelvin, ati maonero ake ndeyekuti, veruzhinji havana hanya nekuratidzira, nekuti havana chavanoona chakunobatsira.
Mapurisa taona anga azere murodhi, vanga varipo chaizvo, asi handifungi kuti kutadza kubudirira kwaiita strike, inyaya yekuti kwava kune mapurisa akawanda, asi ndofunga kuti pamwe vari kutadza kuronga kana kuti vanhu vakufunga kuti hapana zvazvinovabatsira iye vanhu havasi zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka asi hazvisi kuratidzawo kuti ava vari kuunganidza vanhu vachiti ngatigadzirai zvinhu havana gwara chairo rinonyatsoratidza kuti zvinovabatsira.
Vamutokozise Ncube, vanove mumwe wevatungamiri veBulawayo Youth Arise, varamba maonero ekuti kuratidzira kwavo kwakundikana nekuda kwekuti veruzhinji havana chavanoona chinobatsira pazviri. Vatsinhira kuti ivo nevemamwe masangano vachaenderera mberi vobatana mukuratidzira kuchaitwa mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kanzuro yeguta remutare inoti iri kuda kuputsa zvitangwe nazve mhuri dzinosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu idzo dzakazvigarisa panzvimbo yekanzuro iri mumusha weDevonshire pedyo nesakubva uye muchikanga. Mhuri idzi dzinoti hadzisi kuzobvumirana neurongwa hwekanzuro uyu dzichiti dzakatsikiswa banana pakuvimbiswa kupiwa pekugara kune imwe nzvimbo uye kusababa redanga mvura mushure mekubvisa mari kukanzuru iyi. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanya inotevera.
Meya weguta remutare kanzuro atatenda Namarare vaudza Studio 7 asi kuti kanzuro yavo haizi kuzodzokera shure panyaya yekubvisa mhuri idzi panzvimbo yavari kugara apo pasina mvura, zvimbudzi, migwagwa nezvimwewo sezvo zvichizokonzera kupararira kwezvirwere. Meya vanoti vanhu ava vakazvigarisa pavari kunze kwemutemo.
Tiri kupedzisa urongwa hwekuti vanhu ivavo vabviswe pavari nekuti vanhu ivavo vakazvigarisa panzvimbo zvisi pamutemo. Saka sekanzuro takabva kutoita musangano sondo rapfuura. Tiri kugadzirisa kuti tibvise vanhu ivavo kuti varogara zviri panzvimbo iyo zvisiri pamutemo.
Meya Namarare vaenderera mberi vachiti kanzuro yangomirira chete kuti iwane mapepa akakwana ekutamisa vanhu ava munguva shoma iri kutevera vobva vanopaza dzimba dzechimbi chimbi dziri panzvimbo iyi.
Kuvabvisa tiri kuvabvisa manje manje handingana kwanisa kuti ndiri kupei zuva chairo but tiri kuda kuvabvisa manje manje ngekuti tiri kutogadzirisa mabharo anodiwa kuti vanhu vabviswe. Saka zvinhu zvedu zvese zvinenge zvava padhuze kuti zvipere. Kana tichinge tangopuwa magwara ari kudi wacho hapana chikonzero chinozotimisa kuti tiwabvise asi tiri tuwabvise manje manje.
Asi mhuri idzi dzinoti dzakatorera mwoyo kudombo zvekuti hapana chinokwanisa kudzibvisa ipapo kudzamara dzatsvagirwa kumwe kwekunogara. Ambuya Mebo Chipenzi mumwe wevanhu vakanozvigarisa kuDevonshire mwedzi minomwe yapfuura. Ambuya Chipenzi vanoti ivo hapana kwavari kuzoenda nyangwe zviite sei.
Panapa isusu panapa hatibvi nekuti tiri kurwa mastands edu avakadini avakatora vakatengesa kechipiri. Panapa tiri kutoda nzvimbo dzedu ende hatidi mumiriri kuinvictwa. Kana vakainvicta vanhu vari kudanga mvura isusu panoti hautosimuka kuenda kupi kumastand kwedu. Saka kana vasati vaivhikita vanhu vari kudanga mvura isusu panapa hatibvi. Titori panapa takamirira kuti iyo kanzuro ione zvekuita. Kana vanhu vari kudanga mvura vasikachabvi ipo panapa tiri kutogara zvachose.
Vaonias Chitsara mutevedzeri wasachigaro wevanhu vakanozvigarisa panzvimbo yave nemutauro iyi kuDevonshire vachitsara vanowirana naambuya Chipenzi panyaya yekuramba varipo vakazvigarisa.
Isusu hatibviba panapa hatibviba kana waite sei ende shuwa hatibvi hatikunyeperi. Isusu chetinoda ngechekuti iyo kanzuro pachezvayo kana yaida kuti itibvise panapa ngaitigadzire pekugara zvakatonaka kana kuti iyo pachezva wakahya mari papapo iyo kanzuroko yakatihira mari havakatadza kubvisa vanhu vari kudanga mvurako iyo kana vachikwanisa vari kudanga mvura horaiti iyo vakutogara miti yakutobereka 7 years ndisi not a joke. Vanhu vapera kufa vamwe dzanherera isi tokuti tigarewo panapa ngedenga ichitoziva pachezva yakanzuro pachezvayo takumira nyaya yekukoti.
Valove Mobome mumwe wakazvigarisa paDevonshire Vabome vanopika kuti kuzama kuda kuvabvisa pavari kuchava nekudeuka kweropa kana vasina kumwe kwavari kuda kuendeswa kwekunogara.
Hongu nyaya iyo tiri kuizwa. Gredha rao raaruda kunza pano tiruda kuriona. Zvakatishamisa panguva yapfuura patuma dzadarika maimaruma akavapana panembwa. Kuda kuti dzinga pano nembwa. Asi hatina kutizaba takaramba tiri munzvimbo inoyi ngekuti tiri arombo tiri kushupika nokuda kwemastand edu akatorwa kudanga mvura uku. Nhasi unowu akuya nembwa kuda kutidzingira pano kuti tiri magweja here kana tiri makorokoza angarudokoroko segoridhe panzvimbo inei. Takauya pano kuti tione pekugara nekuti inzvimbo yedu yakatorwa inzvimbo yearombo. Inzvimbo yearombo yekuti tione kurarama nenherera nezvirema. Nhasi uno zvirema zvitori munomu nembuya dzachembera dziri kutogezera hembe munasa kubva upo ngekuti mvura muno matina. Hatina mvura.
Mbuya Alexis Muchabveyo vanonyunyutawo nenguva yareba vasina pekugara apa voda kubviswa zvechisimba nekanzuru.
Panapa tiri pano zvachose hakuna kwetiri kutomboenda kunze kwekuti taakusimudzwa pano paine kwetaakuenda kogara. Tane nguva yakareba, it's almost 20 years tine chirongwa ichi zvokuti ingadai takatovaka tikapedza. Izvi zvitato vachembere tauti vana mai vacho taivaisa pasi pemubhedha tichiroja, iyo zvivazukuru taakuisa futi pasi pemubhedha tiri maroja. Inyaya yerutirwadza iyoyo. Destiny yako yekumashure kwedu, asi yatovaka dzimba dzakutopfuura kuma 5000.
Saa chigaro wemhuri idzi dzakazvigarisa vaLuke Mukungatu vanoti musi uchauya kanzuru ichida kuvabvisa pachazvarwa mwana asina vhudzi.
Aiyo tinga takatoigadzirire moto chaiwo ikatouya idotota zvenyaya yekutobva panapa kati inotouya totorwisana naye zvekutotika panapa tisi kubvaba. Chetiri kutokumbira kwairi isusu kuchekutoti iyo kanzuru sekutadza kubvisa kwayakaita vanhu uku ngaichitoa itopega pano togara pano totogara panapa isusu hatisi tiri kubva panoba tiri panapa.
Asi meya Namarare vanoti kutaura kwevanhu ava kutambisa havo nguva nekuti kana nguva yasvika havazozodududza shure sezvinongoitawo nzou isingabvi munzira mayo nekugwauta kwembwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutungamiri wechechi yeProphetic Healing and Deliverance Ministries kana kuti PHD vaWalter Magaya vanoti vave kutyira upenyu hwavo mushure mekunge vawana kuchechi kwavo kuine grenade. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashtara pamberi pechitacha vanhu vakapinda svondo kuchechi yavo iri kuota falls muno muHarare nezuro manheru. Vamagaya vakati vava kutyira upenyu zvichitevera kuwanikwa kwavanoti kwakaitika grenade kuchechi kwavo muzuva ravasina kudoma pamberi pekereke.
You're making people count every Sunday, every Sunday, year in, year out, year in, year out. You are giving people hope year in, year out, year in, year out. You are giving people hope. Wapedza kuti izvozvo wana kuchechi kwako kune grenade. We only have it from our own army.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati nyaya iyi yanga isati yasvika munzeve dzavo. Zvichakadai vamagaya vanoti vave kutyira upenyu hwavo. Vanoti havasi kufara nechitsotso chiri kuitwa nemamwe makurukota ehurumende avasina kudoma nemazita. Semuenzaniso, vamagaya vakati vakaedza kuti vabatsire hurumende nemari inoita mabhiriyoni mana emadhora kuti ishandiswe mukugadzira mugwagwa unobva kuHarare uchienda kuBate Bridge. Asi rimwe gurukota ravasina kudoma nezita rakati rinoda mari inoita mamiriyoni makumi mashanu yechioko muhomwe. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJora Mugumbo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai vamagaya vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nevari muhurumende vakakurudzira nhengo dzesvondo yavo kuti dziise masignature pagwaro renyunyuto ravachada kusvitsa kuhurumende. Vanoti chinovarwadza ndechekuti zuva nezuva vari kugara vachipombodza moto ungave uchida kusimudzwa neveruzhinji. Vanouya kuchechi kwavo vari kugunun'una nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika, asi vozobatwa nekuseri kwemaoko nehurumende. Vamagaya vanoti vangangopinda mumigwagwa pamwe nevatendi vekereke yavo vachiratidzira murunyararo munguva shoma iri kutevera kana nhuna dzavo dzisina kuteererwa nehurumende.
Ukapoinda towana nyashanyango ndirwadzavo hanzi dai madhimoni adona. Izvo ndiri kupopota ndiri kutaura mune vanhu vakuti vafanira kupora, vafanira kurapiswa. Ndoma ndiri kuti anoizimozi rabasa rese izvizvi. Ndoma ndiri kukomplena mune vanhu kuti mune maviewers, mune chi, and this is life. Where they were supposed to be healed, they were supposed to have their freedom. Umwe magawa ndiri kuitire chii zvakanaka, uri kuitirei zvakanaka. Dana nchinyima, ndanipo kuti chokwadi. Dana nchinyima ndichiita utsinyi. Ndisingatarisi kana kuchoka.
Mumwe mugari wemuHarare vakuda kwaShe Matibhiri vanoti kodzero yavamagaya kuti varatidzire kana kodzero dzavo dzichinge dzachikorwa.
Ndinofunga kuti ikodzero yavo vamagaya, bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe constitution harina kugadzirirwa vanhu njee, rakagadzirwa vanhu wese kusanganisira varume machechi. Saka ikodzero yavamagaya kuratidzira kunyanya kuratidzira zviri peaceful kana vachifungidzira kuti kodzero dzavo dzachikorwa. Uye nyaya yekuti kuchechi kunokwakwanikwa zvombo zvinoreva kuti iyo hurumende yatiri kutaurira kuti haisi hurumende yevanhu, ihurumende yematororo yakuendesa zvombo kundomunyikidza kunyanya even vari kuita vari kunamata. Saka pane pakadari ipapo tinotarisira kuti ikodzero dzavamagaya kuti vaende murodhi vachiratidzirawo nemamwe maZimbabweans kuti hurumende iyi haicha remekedza zvido zvevanhu asi yakuita sekunge hurumende yemhondi nembavha.
Hurumende inowanzoshandisa chisimba pose panoitwa kuratidzira kwakadai sekuri kutaurwa navamagaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeDRC vaJoseph Kabila vadoma vaBadibanga Ntita Sami kuva mutungamiri wehurumende mutsva. VaSami vachafanobata matomu kusvika paitwa sarudzo itsva munyika iyi muna kubvumbi gore rinouya. Masangano akawanda munyika anoti achange achiratidzira mangwana pasi pechirongwa chiri kuzivikanwa nekuti munhu wese muroad. Masangano ari kuratidzira anosanganisira Eta Jamuka, This Flower, Hashtag This Flag, Occupy Africa Unity Square, Bulawayo Youth Arise, Zinasu nemamwe. Masangano aya anoti haasi kufara nenyaya yekuda kuparurwa kwemari yemabond notes nehurumende uye nyaya yeuori unonzi watekeshera nenyika zvikuru muhurumende. Asi mapurisa kuburikidza nemukuru weHarare Province Officer Commanding Police Harare Central District Chief Superintendent JT Chizemo vari kuramba kupa vanhu ava mvumo yekuratidzira. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi atozara muHarare uye mumigwagwa yakawanda yeBulawayo. Mangwana mapurisa anonziwo achafumobata jongwe muromo kunodzivirira kuti vanhu vasaratidzire. Mapurisa anonzi ari kudawo kusunga vasteni zvorwadza veHashtag This Flower naDr. Patterson Dzamara veOccupy Africa Unity Square. Asi vari kuratidzira vanoti kunyange vari kutyisidzirwa havasi kuzodududza. Mukuzeya nezvekuratidzira uku, Tabata vazvorwadza uye vaJason Zhuwao vebato reZANU-PF vanotungamirawo Team ZANU-PF Live iyo inoburitsa mashoko ane chekuita neZANU-PF. Tatanga nekubvunza vazvorwadza kuti nyaya yekuratidzira iyi iri kufamba sei.
Isu semacitizens eZimbabwe taona kuti maleaders edu haana hanya yekuti vatipe mhinduro kuti chii chiri kuitika munyika. Mumabhenga hamuna mari, iye zvino vaakuda kuintroducea mabond notes. Tiri kuda mhinduro kuti zvavari kuita izvi zvinorevei muupenyu hwedu. Saka nokudaro tatiisisu hurumende iyi tiiratidzire vaone kuti macitizens havasi kufara. taratiza kuti hatisi kufara hurumende iri kufanira kutora matanho ekuti itipe mhinduro kana kugadzirisa zvinhu kunze kwekuratidzira pamusoro pemabond notes tiri kunyunyuta zvikuru neutungamiri hwenyika hunoregerera mbavha vachiramba vachititungamirira vari mumaofisi vachibhadharwa nemari yemitero yedu asi ivo vachiba vachiprotektwa nevatungamiriri naizvozvo tiri kuti corruption hatisi kuitorareta zvachose ndosaka mangwana tatanga zuva rekuratidzira kuratidzira kwamangwana hakusi kuguma mangwana yatova nyaya yekuti kana hurumende ikasauya nemhinduro kwatiri raadambudziko kwavari
tomboenda kuna vazhivao vazhivao munoti kudini zviri kutaurwa navazvorwadza izvi
mangwana pepose yavo yekupinda mumugwambuka wachimacha imboriyei kana vachiti ivo vari kumacha against mabond notes vambori nemasolutions here avanounza sevana vezimbabwe ekutaridzira kuti aiwa mabond notes aya haasi kushanda aitafamba nenzira yakadai pane kuti vapinde mumigwagwa vachiita commotion vachivandalize property yevamwe dai vagara sevana vane pfungwa vagara negovernment vataura vatatsa dzavo kuti isusu tokuramba mabond notes but tine solution iri kutaura kuti iyo kuti isusu tokuda kuti tifambe nenzira yakadai asi sezvo isusu sevana vezanup f seruzhinji rwezimbabwe tiri kubheka mabond notes because tiri kuziva kuti ndo ane pfundiso yeeconomy yedu and zvanichitaura mukoma senzorwadza izvi zvekutizo necorruption corruption icancer yatiri kutryawo isusu sevanhu seruling party yekuti tidzivirira
vazvorwadza manzwa zvataurwa namukoma jason kuti muri kunzi hamuna here zvimwe zvamungataurawo kuti ko mabond notes akasashandiswa poitwa sei
inini ndoda kuti nditange kubvunza kune mukoma wangu wandinaye pafoni kuti hurumende yavari kutaura kuti inogona kugara pasi nemacitizens ihurumende ipi kana iri hurumende yezanup f haina nguva iyoyo they see us as their subjects zanup f inotoona isisi macitizens sekunge tiri mainstrument avo kana kuti tiri masubjects they have no time for us we book appointments they don't see us kana vachida kuintroduce bond note ngavadzoke kwatiri titange patsva kutaura nezvazvo they do consultation and majue processes oitwa totambira bond note asi zvavakaita izvi kuti vari kuadvertisa vachispenda $3.2 million pamaadverts kuti vaite hoodwink macitizens kutambira bond note hazvisi kugoneka uyezve ndiri kuti bond note harisi kufa rakashanda muzimbabwe harisi kufa rakashanda muzimbabwe tariramba isi macitizens saka harife rakashanda
mukoma jason
macitizens macitizens amuri kutaura ndeapa isusu tinotaurira ruzhinji rwezimbabwe vamangudya vakagara nemi pasi mukataridzawo pfungwa dzenyu asi mungarambe bond note sure isusu tichitaura kuti tiri kukwinza mainstrument anosupplimenta kuti matax strategies ari munyika medu aite akwanise kutovawo izvi
vajason zhuwawo ndevebato rezanup f achitungamira team zanup f live iyo inoburitsa mashoko ezvinenge zvichiitika muzanup f manzwawo kubva kuna vasitenzvorwadza vesangano rethis flower iko zvino tochenda kuna Chioni Sojani achitipa chirongwa pindai mudariro
tinokutambirai vatereri pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani nhasi muchirongwa chedu tina Ro Makava anoita zvekubika kana kuti catering muchurungu uyezve ane energy muchatomufarira uyu ane damba refu yake iri kutobuda manje manje wakadi hako Ro
ndiripo uriseichiti
aiwa tiri right damba refu rako inonzi chiko
damba refu rangu rinonzi vayete
saka zvakatanga sei kuti uimbe izvi
Kuimba huku ndakato tanga ndichine 10 years ndichimba ndiri ku church ndiri mpezeno saka ndoma tangira ndakangoita ndakango kura ndichingozvita zvekuimba saka kubva ndakuona kuti ari ndichitoita yewo zvekurekoda ndakura kudai
semusikana tiri kuziva kuti uri kubika bika wo food per side kana kuti business ye catering wakapinda seiko kuti uite business
iri business ndakariita because ndikufunga kuti semunhu haufani kungogarira maoko une zvinhu zvaunofanira kuita muupenyu zvinokupa mari zvichibva kunzvimbo dzakasiyana siyana atingati masimbs eincome yako anofanira kungowandawo muupenyu kwete kuti ungomirira one income
saka wakatanga rini kubika
zvekubika ndaane 7 years ndichizviita izvi
business yako inonzichi
inonzi Lamb Court Catering
saka unosupply kune vanhu vakaita sei
Mimi ndinoita mawedding nema any other function like anenge mamemorial kana mafuneral chaiyo pachingodiwa kuti kudyiwe tinenge tiripo kuti tiofe maservices
zvinofadza aiwa mazvita Raw Makawa
maita yenyu piti
ava vanga vari Raw Makawa muimbi uyezve business woman ini ndini Chioneso Jani pachirongwa pindai mudariro
tinotenda Chioneso madzimai ekumabvuku muHarare anoti dambudziko remvura mudunhu ravo riri kuramba richienderera mberi uye vari kupedza nguva yakawanda vari kuzvibhorani vachitsvaga mvura yakachena yekuti mhuri dzavo dzishandise amai Albertina Kazingizi vanogara mabvuku makare vanoti vari kurwadziwa zvikuru nenyaya yekusiya mhuri yavo kwemaawa akawanda zuva nezuva vachienda kunotsvaga mvura pasina tariro yekuti dambudziko iri richagadziriswa nekanzuru amai Kazingizi vanotiwo vachiwana tsamba kubva kukanzuro yekuti vabhadhare mvura ndinodzokora amai Kazingizi vanoti vanogara vachiwana tsamba kubva kukanzuro yekuti vabhadhare mvura asi pasina kana donwe zvaro riri kubuda mupombi yavo mukuzeya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7
hatingati zvachinja zvakanga zviri pamakore ese iwayaya atanga tichingoshaya mvura hazvikati zvachinja pakamboedza kuti wedzerwei chibhorani asi ndiri kungoramba zvakadaro mvura iri kutinesa isusu tinomboenda takamirira vaganhu vemuno mumabhuku tichienda kumamiting tienda tinotaura navo handiti tichivabvunzawo kuti kodambudziko rekumabhuku muri kuriona chi vanongotipa mhinduro yekuti shonga yekuisame mvura hatina kana kuti mvura iri kubva kupevharedzidzo yakasvida saka tikwanise kukusupplyai mvura mvura tinogona kuiwana kamwe chete pamwezi dzimwe nguva dzinongo afta kana 2 months kana 3 months
saka munorarama sei zuva nezuva chimboti pai nhoroondo yekuti zuva renyu rinotanga sei munotanga kutsvaga mvura nguvai
kutoti tiwane mvura tinotobuda mumba kuzvekuma 10 days siku kana tikanga taenda ikoko tinogona kudzoka kana kuma 3 tiri kuzvibhorani nguva chai chaiyo kuchazoti tinzi tine nguva chai chaiyo kuti tinowana mvura ka tinenge tatomukira usiku kana kuti wotomuka na 3 asi unozogona kudzoka kuma 6 to 10
mungati imi nemhuri munoda mvura yakawanda sei
kuiwana kwacho kunonetsa tikatobuda takadaro nemhuri yangu sevakugona kuchera mvura tinogona kuione mabhaketi ma20 liters anosvika kana 4 kana 5 mangwana acho tinofanira kutoona kuti tachera kuti mvura nekuti vanogeza mhuri yevanhu 4 kana 5 panenge pachinoda mvura yakatowanda saka hatisi kuzvikunda hatisi kuzvikwanisa zvinhu zviri kutiremera nekuti kubuda kwedu tinotobuda usiku chena unotsvaga mvura hatina zororo
pane zviri kuitwa nehurumende here padambudziko renyu iri
tikataura kuti hurumende pane zvairi kuita tinganyeta hapana chairi kukwanisa kugadzirisa kunyanyanyanya especially kuno kumabhuku kune dambudziko rakaomarara havasi kutombotinzwisisa kuti raitina taane 15 years tichishayiwa mvura iyezvi mvura takutoti dai mwari vaita kuti mvura inaye taona mvura yemudenga yekunaya
ko panyaya yezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena kwakamira sei kwenyu kumabhuku
kumabhuku ndokunowanikwa zvirwere zvetyphoid kana muchakunzwa kune reti hombe yevanhu vari kurwara netyphoid nemanyoka inowanikwa kumabhuku
avo vanga vari amai Albertina Kazingizi vachitaura naMavilas Mhlanganya weStudio 7 vari parunare kumabvuku muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemvura uye matambudziko ari kusangana nemadzimai kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare kuratidzira kwange kwakanzi kuchaitwa nhasi nemasangano akazvimirira mubulawayo kunotadza kubudirira sezvo mapurisa avadzivirira mamwe masangano achitungamirwa netajamuka anoti acharatidzira zvakasimba muHarare nemubulawayo mangwana vachiramba kutambira mabond notes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah munhau dzechindevere.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 lwezi ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa agcwala emadolobheni abalisa kobulawayo lase Harare phambilini kokutshengisela ukukhangelelwe kusasa.
Sesikujayele ukuthi uhulumende lo esilayo kulokuthi akhangele inhlupho zabantu yena ukhangela ukuthi uzabehlukuluza njani abantu, uzabehlukuluza njani amalunga ama-political party.
Amapolisa eHarare achitha umbuthano wokungena kumanyano wamabandla aphikisayo owekhode obekwenziwa ibandla lezaphu eHarare. Amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair omnyaka ozayo asefike kusibanga esikude. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa agcwele emadolobheni abalisa kobulawayo lase Harare phambilini kokutshengisela ukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Inhlanganiso yabasakhulayo yetajamuka sesijikile ikhankasela ukuthi uZulu angene ezitaladeni kusasa kutshengiselwa kusolwa kwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Izakhamizi zeHarare lakobulawayo zithi zivuke lamhlenja ekuseni zikonjolozelwe ngamapolisa. Ukuze sizwe obukusenzakala kobulawayo uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula yezombusazwe umnumzana Clement Moyo.
Ama roli abekhona sibili namuhla. Ugcwele lalawa ama roli lana athwala amanzi lana abathi bangajikela lume lawana. Kube lamaphuma ama trucks lawana amade ngemuva avikelwe sibili. Ugcwele amapolisa phakathi. Bekubhize drill hall khona pha. Ukubhizi sibili bekula mapolisa amaningi amanye abelokhu engena ngama-trucks ngiyabona bekule some bekulokufundisana okuthize ngokwenza loku ngokutshengisela okuzaba khona njengoba kukhulunywa kwakusasa.
Oh, so uZulu awukaqali wokutshengisela esitradeni?
Hayi, bekungakaqali ngisuke edrobheni namhlanje bekuthule sibili kuthe zwini ela kusasa njengoba bethi baqala kusasa.
Umlayezelo wokutshengisela uyafika na ebantwini?
Ufikile sibili ngoba ama ukuzama ukuthi abantu bakhulume ngakho bebekhuluma ngakho kodwa besingakaboni ukulungiselela kwakhona okuqoqakale kahle ukuthi bakulungiselela kanganani but umuzwa ubukhona sibili ukuthi kufuneka ukuthi kwenziwe befuna ukutshengisela mayelana le mali le ukuthiwa izabuya ifakwe ebantwini.
Kodwa bawuthola njani umlayezelo?
Izinto lezi zibuya emafonini kakhulu le mihlanganweni yona leyenziwayo ngabantu ezigabeni.
Nolwazi wokuthi ukutshengisela lokho uza kwenziwa okwe isikhathi esingakanani?
Hhayi, angikho phakathi kwenhlanganiso zakhona kodwa ngizwe nje kuphela ukuthi kuthiwa kumele kube lokutshengisela okukhulu kakhulu emadorobheni amakhulu la ubulawayo leHarare.
Alo ke ngumnumzana Clement Moyo ingcwethi yecubungula izombusazwe ebesixoxa la ecingweni ekwobulawayo. Amapolisi eHarare acithe umkhosi wokwamukela ibandla lezaphu kumanyano wamabandla angaphansi kumanyano weCoalition of Democrats iCOD. Iziphathamandla zewetela leNew Ambassador eHarare zibize amapolisa lanqala umanyano obusuhlawule imali yokwenza lomhlangano. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yomanyano weCOD isole kakhulu inyathelo elithethwe ngabe wetela yeAmbassador le yachaza lesi sehlakalo njengemizamo kahulumende webandla elibusayo leZANU-PF lokubethusela bemba phansi ukuba kungasoke kwababuyisela muva kumisebenzi yabo ukukhankasela umbuso oqobo kwezombusazwe. Lo mkhosi ugcine ususenzelwa emahofisini aseTanganyika House awomkhokheli welinye lamabandla aphikisayo akulomanyano elikhokhelwa umnumzana Elton Mangoma ele Renewal Democrats of Zimbabwe. Umgcini sihlalo womanyano weCOD umkhokheli welinye lamacele MDC uProfessor Welshman Ncube uthi asibamangalisi isenzo samapolisa.
Sesikujayele ukuthi uhulumende lo esilayo kulokuthi akhangele intupho zabantu, yena ukhangela ukuthi uzabehlukuluza njani abantu, uzabehlukuluza njani amalunga ama-political parties. Yikho besithe sizahlangane ambasada lamhlanje ekuseni amapolisa afika aqalisa ukuthi kabasinikanga imvumo. Siyakwazi thina emthethweni okhona wephosi ukuthi kakufunakali ukuthi kube nemvumo yamapolisa nxa sihlangana njenge-leadership yama-political parties. Kayisiyo public meeting le adeselayo. Yikho ke kakudingakali ukuthi sisewazi samapolisa njalo akudingakali ukuthi basinike imvumo yabo.
Lanxa kube njalo uProfessor Ncube uchazela umkhosi njengophumeleleyo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo lezaphu uDr. Dumiso Dabengwa ebeke isandla sakhe esayina evuma njengebandla ukuba sebe yingxenye yeCOD.
So kula ama-political parties angu-6 asesayinile i-document yeCOD. Siyaqhubekela phambili silokhe sikhuluma labanye abangasayini sixoxisana ukuthi sibonisana ukuthi singeza njani ukuthi lapho kuyafika u-2018 sonke sesimindawonye ukwenzela ukuthi sibambisane sibambene isitha leseZanu eziyo elethe ukuhlupheka okukhona elizweni lakithi.
Udabengu utshela intatheli izindaba ukuba bebevele beyingxenye yalumanyano kusukela amabandla aphikisayo ewubumba nyakenye kodwa bebengakangeni ngokupheleleyo.
Sayekela ukusayina, abanye besayina ngumatshi ngoba sesikhangela ukuthi sizaba le-Congress okwakumele ukuthi ibe khona ngoJulayi yaphosponwa yaba ngu-August. Senzela ukuthi sithole iziqondiso ezivela ku-Congress. I-Congress is the highest decision making body kuzabo. So sisayine sesiphiwe imvumo i-Congress. Yikho kade sikulindele.
Abamanyano weCOD bathi bazimisele ukusebenza la yiloba yiliphi ibandla lezombusazwe elikholwa kuzimiso zawo ngenjongo yokulwisana lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF elibusayo ngoba bethi sedlisa uzulu weZimbabwe imbuya ngoluthi. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zewetela yeNew Ambassador yehlule. Kazange azihluphe ukufuna ukusibona umanager kule wetela kodwa wathumela isiphathamandla esibona ngezezisebenzikiyo umnumzana Mo Blessing Mare lelizwi lokuba sikhulumisane lophethe uhlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu kumawetela angaphansi kwe-Rainbow Towers unkosikazi Pride Khumbula. Belungaphendulwa ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini unkosikazi Khumbula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuphenduka elizweni kumalanga alandelayo evela eMorocco lapho abe lomhlangano lenye inkokheli yomhlaba jikelele behlaziya ukuguquka komumo womnotho emhlanganweni othiwa wona UCOP 22. lomhlangano ukukhangelelwe ukuthi uhlaziye ukuthi amazwe omhlaba engaguqula njani ukwenzi okwenziwa emhlabeni ukuze ukuguquka komhlaba kungakhathazi uzulu jikelele. Ake sizwe ingxoxo yenziwe nguGibbs Dube ngalolu daba.
Into enhle kakhulu ukuthi uhulumende laye athembise ukuthi uzakubophezela ku-climate agreement ezasho ukuthi lathi njengohulumende waseZimbabwe sizenza zonke izinto okufanele ukuthi sizenze ukuthi abalimi bethu bangabhekwa kakhulu angumumo womkhathi.
Mase sikhangele njalo-ke umongameli ukhulume esithi okwamanje-ke amanzi angazana asilela kakhulu kwele Zimbabwe njalo lokudla kuvele akukho, kodwa-ke pho kumele kwenziweni loba nje kungaze kulobelwane isivumelwano lesi?
Izwe lonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, gise sokule nkulumo ekhuluma ngokuthiwa yi-climate smart agriculture. I-climate smart agriculture ithi yona indlela abantu abalima ngayo kufanele kube indlela engalimazi umumo womkhathi njalo esebenzisana lomumo womkhathi. Ngakho ke kufanele ukuthi kungapheleli kuma-agreement kuphela azosayina, kodwa kufanele kube yindlela abantu abalima ngayo kufanele ukuthi sisebenze ngayo.
Ye, akucasise kancane-ke ngakhona kokukhulumayo ukuthi ukulima lokhu okujoyo ngokunjani khonokho?
Lokokuqala Gibbs sikhuluma ngento esifana lokuthi inhlanyelo okufanele abantu bazivele ngokokuqala lokho. Okwesibili, kufanele abantu benanzelele ukuthi inhlanyelo abazisebenzisayo nxabezanisela kumbe bethelele kufanele bathelele ngalokhu hlobo lapho abathelela khona, kusetshenziswa drip instead of ama-sprinklers njalo njalo. So zonke lezi zinto izinto eziqakathekileyo lezo
kwele Zimbabwe. Phela siyakwazi ukuthi kula madamu akhiwayo esabelweni seMatabeleland South, kodwa-ke kawasebenzi amadamu lawa babankomo. Akuxwayisa uhulumende ukuthi kambe ngenzani njengoba kula khonokho ukuthi kulokukhudumala komkhathi ongapheliyo?
Zibuye kwenziwa i-study ngabantu base-Central Statistical Office eveza ukuthi amadamu maningi kakhulu kwelakithi eMandebeleni lasemaswinko lasendaweni ezifana zasendle lezi zasenkabazi. Kodwa into engekhonhle ukuthi amadamu emaningi enjalo azikho inhlelo zokuthi kuphathiswe abalimi ukuthi bakwazi ukuwasebenzisa la madamu. So-ke kufanele ukuthi uhulumende engabi namahloni ukuthi acele usizo kwezinye indawo, ngoba njengoba sesikhuluma ngento ze-climate smart agriculture ziningi inhlanganiso ezifuna ukusiza abantu ngendaba ze-climate smart agriculture.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Uhulumende wakwele Botswana usesule amaphepha okusebenza okusemthethweni awezizalwane zeZimbabwe ebezisebenza kwele Botswana. Okunenge asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya ekhona le eHaveroni kwele Botswana.
AbeZimbabwe laba kade besebenza kukhampani ebeyinikezwe umsebenzi emgodini wemba amadayimani elethakani ngentshonalanga kweFrancistown. Iningi laba lithumi lasifica munwembili ngabalolwazi oluphezulu kwezemgodi abafana lamarika. Kade bencedisa ngolwazi lokwemba amadayimani kumadundulo enhlabathi embiwa udala okwaziwa ngesiNgisi ngokuthi ngama-tailings. Lokhu kufuna ulwazi olujulileyo, kodwa uhulumende weBotswana uthi abasadingakali ngoba lesiqiniseko sokuthi umsebenzi wabo usufike emaphethelweni. Ihofisi kamphathi Ntambo obona ngezemsebenzi kule Botswana ithi isizithuthisile ukuthi abeZimbabwe laba abasaswelakali, noma nje inkampani abakade beyisebenza eyeRedis isithi kade belokhu bedingakala. Izisebenzi lezi omunye okhulumele Studio 7 esendleleni esebuyela eZimbabwe ziphiwe inyanga ukuthi ziphume ziphele eBotswana. Babephiwe amaphepha okusebenza eBotswana okomnyaka, kodwa baxotshwe behlale inyanga eziyisithupha kuphela. Umnumzana Derek Mpofu ungomunye abathathiswe unyawo njalo ulokhe edidekile ngalesi senzo.
I never expect anything. I never expect to happen to me. Because the reason why
kade ngingacabangela ukuthi kuzaba kuhamba kanje ngoba abeBotswana yibo abasipha amaphepha okusebenza kungelazizalwane zakhona ezenelisa lo msebenzi. saphiwa amaphepha ngokusemthethweni azange sithole amaphepha lawa ngokungekho emthethweni
uthi uma kuludaba lokungazwani phakathi kukamongameli Ian Khama kanye lomongameli Mugabe akulunganga ngoba utshani yibo obulimalayo ngesikhathi indlovu zisilwa
it could have but we are not politicians we just want to send for our family
ungabe kunjalo ukuthi indaba zobudlelwano kwezombusazwe zabangelwa yilokho kodwa thina asikho kwezombusazwe injongo zethu ukuphandela imuli zethu nje kuphela
udaniswa ukuthi ibhuku lakhe lokuhambisa ipassport iselesidindo esibomvu engazathi uyisikliwi ngakho uthi ufuna uhulumende weBotswana ayisule lesidindo ukuze enelise ukuyadinga umsebenzi kwamanye amazwe aqhubeke ngempilo yakhe
from now on I think they just have to remove that stamp.
Okuninga ukuthi kulesi sindo esibomvu ngifisa besikhiphe ukuze ngiqhubekele phambili njengempilo yami egcina imisebenzi yabo.
Abanye beZimbabwe babona lokhu ngumbiko ocacileyo ovela eHavron uqondiswe eHarare kumongameli Mugabe ukuthi amazwe angomakhelwana sekhathele ngaye kumgceke ukuthi iBotswana isiqale ukomisela izalwane zeZimbabwe ezingena kwele Botswana kulokudutshulwa kwabangena elizweni okungekho emthethweni ukubancitsha amaphepha okusebenza kanye lokudubula inkomo ezivela eZimbabwe. Lokhu kuza kuphahlwe ukuchothoza okwenziwa uMugabe nguKhama esithi kahle esihlalweni ngoba esegugile. NginguMartin Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisabungula Botswana.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama lamhlanje ke Women's Round Table kumagagasi awe 9:09 AM lawe shortwave 4930 6065. Kuhlelo lwethu ke olwabesifazane lo Women's Round Table lamhlanje siqoqa ngodaba lokusilela kwamanzi elizweni jikelele. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Asingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama uqhubeke ngomkhankaso wakhe wokwazisa umhlaba jikelele ukuthi ilizwe lakhe kalisoze liqexebuke emanyanweni weNATO njalo lizaqhubeka lisebenzelana lamanye amazwe. Inhlanganiso ezimbala elizweni zazise ukuba zizatshengisela kusasa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Sam Road. Lezi nhlanganiso zigoqela etajamuka sesijikile This Flower, This Flag, Occupy Africa Unity Square, Bulawayo Youth Arise, Zinasu lezinye. KoBulawayo lamhlanje abasakhulayo bebegqoke impahla ezitshengisela phansi kohlelo abakade belubiza ngokuthi This Constitution kodwa bavinjwa ngamapholisa ukwenza njalo bathi kusasa bazaqhubeka bemanyana labaseHarare ekutshengiseleni lokhu. Lezi nhlanganiso zikhala ngokuthi kazijabuliswa ngumumo okhona ukulethwa kwama-bond notes nguhulumende, udaba lokungethembeki olwe-corruption, isimo somnotho lezombusazwe lezinye nje indaba eziningi-ningi. Amapholisa ngakwelinye icele lokhe vimba abatshengiselayo laba ukuthi bangene ezitaladeni. Kunje isiphathamandla samapholisa eHarare Superintendent JT Jizeyo ubikwa ethule isaziso sokwazisa ukuthi ukutshengisela kwakusasa eHarare koBulawayo lakho bayaliswe abantu lamhla kumbe kusasa. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah exoxa ngalolu daba.
Mhlawumbe kufanele sitshengisele ke maphansi ke kohlelo ukuthiwa This Constitution, lapho ke ebekufanele kube lo mhlangano obuhlanganise labatsha abesesijikile abeLawayo Youth Arise namanye amabandla atshiyeneyo besitshengisela ke
ngendaba ke yo constitution lokufakwa komthetho welizwe esingathi yona implementation ye constitution esifuna njalo ukusengisela ngendaba ye corruption ke eselizweni manje kube lo dubo lokubana amapolisa asehavala lapho kube fayihlana khona eBlaaye City.
So uzakwenzakalani ke njengoba seliyalisiwe ukuthi litshengisele?
Ye, thina njengabantu ke abasha sithi ukutshengisela kungaphansi komthetho welizwe kuyi-right evunyelwe ngaphansi komthetho. Njalo kusasa ke sizabe sikhona njalo sitshengisela ngenxa kubana thina sikwazi ukubana ke umthetho welizwe uyasivumela ukubana sitshengisele. Amapholisa kufanele wona agcine ukuthula, ayikhona ke ukuyalisa abantu ukuthi ningezela. Yikho sivumelele khona ukubana kusasa njalo sizabe sitshengisela ezitaladeni zokomthetho yeduka.
Mnewethu Simba, wena ubona njani ukutshengisela lokho okwenzakalayo? Kuyasebenza na kumbe vele kakusebenzi?
Ngibona ngani ukutshengisela lokho kuyasebenza ngoba kwenza isiphathamandla zinanzele ukuthi-ke abakwenza abantu kabavumelani lakho. Kanti-ke okwenza ukuthi yena zona isiphathamandla zinde ukuthi abantu betshengisele ukuthi bayazi ukuthi-ke abakwenza akulunganga. Ngokwenza njalo bephula ke ilungelo labantu elikhona kusekelo sombuso wenu.
Kodwa ke phela lokhu ekuqalileyo ukutshengisela sokuke kwathela izithelo na?
Ukutshengisela lokhu ungabona ukuthi uhulumende kabe sukwenzani waphanika and next thing asekwenza ukuthi afake ama-ban on these demonstrations. Khonokhani ukufaka ama-ban kutshengisela ukuthi-ke uhulumende wethukile kutshengisela njalo ukuthi ama-demonstrations lawa ayasebenza. Ngabe kade ngasebenzi bengaseke abe nendaba bezavumela nje ukuthi abantu benze abakufunayo bevuke bengena emgwaqweni.
Kodwa-ke phela lokho okutshengiselwayo kwangikhona abantu bekhonona, sithathe umzekeliso wama-bond notes, uhulumende lokho eqhubekela phambili njengoba esitsho usibalukhulu webhanga likhulu lelizwe umnumzana Mangujka esithi ama-bond notes layabuya laloba sokutheni. Kodwa-ke uZulu lokho etshengisela esithi kawafuna ama-bond notes.
Yes, uJohn Mangujka noma yena esithi ama-bond ayabuya, thina sitshengisela ukubana uhulumende abekwazi ukubana kasiwafuni lokho kuzenzakala ukubana uZulu abekwazi ukubana uhulumende noma ngaze ancindezela abantu lethi amaphepha kumkhono welizwe thina sakuyala ukwenzela ukubana-ke uma abantu sebephiwa izimali ezingasebenziyo babekwazi ukubana thina sayala njalo uhulumende abekwazi ukubana uZulu wonke uyalile njengoba sasithile ukubana uma besiyola inkulumo zethu kabayenza i-referendum ezaba lukhethe ukuba abantu bakwazi ukukhuluma okuyikho uma ngukuthi akuyanayo size senze umhlangano layo eHarare.
Izinto esezitshengiselwa kakhathesi seziziningi kakhulu, uhulumende yena uzalalela kuphi?
Ye vele okutshengiselwayo kuningi ngoba kuningi osokumoshakelela izweni. Ngiyeke abantu behlale phansi bezithule bethi ngoba sisabhizi ngokutshengisela ngendaba yama-toll gate asimeningi yama-bond notes. So abantu bazahlala betshengisela kukho konke okubi okwenzakalayo. Sasa kungavuka kuyindaba yokuthi-ke akula maphilisi ezibhedlela, abantu bazavuka betshengisela befuna amaphilisi. Sasa kuvuke kuyilokhu bazavuka betshengisela ukuze kube isikhathi sokuthi-ke uhulumende uselungisisile lezo zinto.
Mbuzo munye Gift, sokuyikutshengisela kwezinto eziningi-ningi uhulumende ekhanya engazinaki zonke zona lezo.
Sizaqhubekela phambili uhulumende uzafika isikhathi sokubana uzakuze ukukhuluma kwabantu ngoba nxa usizwa okwenzakala-ke e-South Korea namhlanje kubana-ke kubantu batshengisela-ke ezitaladeni zase-South Korea etshengisela uhulumende kubana-ke abasakufuni ngoba thina sesikhathele ngokusela ngohulumende wamasila ezigebengu, uhulumende ongafuni ukulalela izulu.
Nkuthazo bani ongayipha kwabanye bakho labanye abalokhe bengakangeni kwezokutshengisela?
Engakutsho kubana ngithi-ke kubadala nabancane abafundileyo labangafundanga, asibuyeni sonke sikhulume ngelizwi linye ngoba indlala isihluphile emzini, emakhaya lasemadolobheni, sonke siyahlupheka, akula kudla, akula mali elizweni. Ndingathi mina akusayilizwe ilo leli manje kufanele ke thina njengabanikazi babantu sikhulume ke uhulumente azasize nalaba abangaphandle babekwazi ukubana ke thina siyalibe kusele ukugebenga nokuncindezelwa njengabatsha.
Alo ke umnumzana Gift Siziba, umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eDajamu ngasesijikile koBulawayo, obexoxa lo Simba Nembaware intathele izindaba elodumo belo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair omnyaka ozayo oka-2017 ozenziwa mhlaka 25 kusiya ku-29 Mabasa eZimbabwe International Exhibition Center koBulawayo asekusibanga saphezulu. UNompumelelo Moyo uyalandisa.
Indikimba yombukiso womnyaka ozayo ongowesibanga samachumi amahlanu lasificamine mibili 58 ulesihloko esithi Harnessing Linkages for Industrial Development. Umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi noMathemba Ndlovu utshele iStudio 7 ukuba ngezinye indlela lokhe beqhubeka bekhangela ukuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekithali akoBulawayo leZimbabwe jikelele ngokubambana lamanye amazwe. Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi basebenza gadalala ukuthi umbukiso weZITF ka-2017 ulethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye indlela ezingaphathisa ilizwe ukuthi amafekithali avuke.
Amalungiselelo aweZITF aseqalisile njalo aqhuba kuhle kakhulu. Umbukiso wethu uzaba khona mhlaka 25 kusiya ku-29 kuMabasa eZimbabwe International Exhibition Center koBulawayo. Indikimba yombukiso wethu lonyaka thi Harnessing Linkages for Industrial Development. Ngezinye indlela sithi silokhu siqhubeka sikhangela ngokuvuswa lokuthuthukiswa kwamafekthali ethu ngokubambana lamanye amazwe. Sisebenza gadalala ukuthi umbukiso wethu ukhule njalo ukuthi silethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye indlela zokuphathisa ukuthi amafactory ethu avuke. Sesiqalisile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze azobukisa.
Unkosikazi Ndlovu ungezelele ethi sebeqalile lokukhuluma lamanye amazwe ukuthi eze ezobukisa njalo bayathaba ukuthi labo asebekhulumisane labo bathi bazabhalisa ukuzobukisa kumnyaka ozayo njalo bayethemba ukuthi amanye amazwe lawo azabe ebhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo, amalanga amathathu akuqala mhlaka 25 kusiya ku-27 Mabasa azabe engawebhizimusi njalo bazavulela uZulu ukuthi angene mhlaka 28 lo-29 Mabasa.
Siyathaba ukuthi labo esesikhulume nabo bathi bazabhalisa. Silethemba ukuthi lamanye lawo aseleyo azabhalisa kusukela khathesi. Njengenjayelo, amalanga amathathu awokuqala ku-25 kusiya ku-27 Mabasa azabe ungawamabhizimusi njalo sizavulela uZulu ukuthi angene mhlaka 28 no-29 Mabasa. Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo siyakhuthaza amankampani wonke ukuthi abhalise masinyane. Mhlaka 26 Mabasa kuzabe kulo mhlangano wabosomabhizimusi iZimbabwe iZITF International Business Conference. Mhlaka 27 Mabasa sizabe sibonisana ukuthi amafactory ethu singawavusa njani. Sihlangene nabeZI sibe sesisuka lapho sisiyadlala igolf eBulawayo Golf Club.
Izitendi zokubukisela sezithengiswa njalo inkampani yeZITF ikhuthaze abamakampani wonke ukuthi abhalise masinya ukuzobukisa njalo akudingi ukuthi baze bethwele imali ngezandla kodwa balakho ukubhadala besebenzisa imali yebulenjini. Mhlaka 26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimisi iZITF Business Conference.
Siyabonga Nompumelelo Moyo, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebesilazo lamhlanje. Amapholisa agcwala ezitaladeni koBulawayo laseHarare phambilini kokutshengisela ukukhangelelwe ukwenziwa kusasa. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usufike kusibanga samalungiselelo esikude. Hayi bathandekayo asisasela isikhathi igama ngo Chris Gande sendichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.